kisa anzi uno si va zipi qui oh yeah yeah yeah
asira bauchi eto
oh yeah 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 mano koshe sa zvinhu avakoshe sevanhu kurasa unhu nekuda kwezvinhu vakugara vakashama kuita unhu wemunhu anzi asina mapondo ananjiri vanozhora mumu avatereri zvandotaura mashoko andinotaura ndine pimbi yakazara shungu dzinobvira sembaura asi ndinozesa kutaura chandinokwanisa kushaura Ramba uchiye kurumba